Mapato aya anoti MDC inotungamirwa naVamogen Tsvangirai, Mavambo Kusile Don, Zapne National Constitutional Assembly, anoti zvinosuwisa kuti vamwe vakarwira hondo yerusununguko vave kushungurudza vamwe vavo vechitema. Vachiverenga mashoko emapato aya, pachiitiko chapindwa naVatsvangirai nemukuru weMKD Vasimba Makoni, munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati hapana chekupemberera sezvo vanhu vari kuyaura nenhamo nenzara.
Tane 35 years tiri muindependence asi vanhu vedu varikungotambura, hakuna mabasa, vanhu hakuna mari, macivil servants iso edu haasi kuzowana mabonus, uyezve vana vedu vari kuurayiwa kuSouth Africa nepamusana pokuti vakatiza muno muZimbabwe achitiza nhamo iri kuZimbabwe.
Vatiwo mapato avo azvipira kushanda pamwe chete kuti asurungure vanhu kubva muutongi hweZANU PF. Vakurudzira vanhu kuti vacherechedze zuva iri mudzimba dzavo sezvo pasina chikonzero chekuenda kumhemberero dzinorongwa neZANU PF mumatunhu akasiyana-siyana munyika. Vatsvangirai vati vaimbosienda kumhemberero idzi apo vaive muhurumende yemubatanidzwa, asi vakazoona kuti hazvibatsiri sezvo vainyombwa pamhemberero idzi. Mutauriri weNCA vaMadhok Chivasa vati kutambura kuri kuita zvizvarwa zveZimbabwe zvichienda kunze kwenyika uko zviri kushungurudzwa sezviri kuitika kuSouth Africa pari zvino kunoratidza pachena kuti hurumende haina hanya nezvido zveveruzhinji.
Hurumende iripo yeZANU PF yagarawo kwemakore akawanda kubva patakaona kuzvitonga kwacho kusvika iye zvino. Vanhu vazisina hanya nekuti upenyu hwevana veZimbabwe hwakanaka here kana hwakashata. Ava vanhu vatinoziva kuti vane mari dzakawanda, vanhu vanoita zvecorruption, saka ivo zvinonetsa vana veZimbabwe zvakawanda, zvinhu zvavasingatozivi zvavo kuti ndezvipi.
Asi bato reZANU PF rinoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka munyika uye richaita mhemberero kunhandare yeNational Sports Stadium muHarare, apo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotarisirwa kutaura. Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri vaIgnatius Chombo vanoti mhemberero idzi dzichaitwa pasi pedingindira rinoti Zimbabwe 35 Consolidating Unity, Peace and Sovereignty. Makurukota ematunhu anotarisirwa kutaura mashoko avaMugabe mumatunhu ese munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.